Ichokwadi kuti pane vanhu vakaratidzira Mamutare kuprovincial office MDC ndakaitawo kunzwa nekuti ndanga ndisipo. Ndofunga vanhu vakanga vanzwa nerunyere kupe rwekuti pane vari kuedza kundidzivisa. Kuti nditi ndakadziviswa handisati ndazviziva nekuti hapana ati andiudza zviri pamutemo. Nokudaro ndakangomirira kunzwa kubato reMPC kuti mapepa angu andakaendesa ndichitsvaga unhengo wemuparliament mumutasa South Constituency zvazomira sei. Nekuti pari zvino handina chiri official kana kuti zviri pamutemo zvandati ndaziviswa.
Imiwo mushure mekunge manzwawo nerunyere kupe, pane matanha amati matorawo here kubvunza kubato?
Hongu ndakangoedzawo kuferefeta ndichibvunza vamwewo vachindiudza kuti zvanzi pakaitwa makwikwi egolf yekupemberera makore makumi masere namapfumbamwe ava Mugabe paHillside Golf Club pandinova chairman. Saka nokudaro zvakunzi sei zvakaitika kuti paitwe mutambo iwoyo. Nekudaro regai tsunga ane chokuita nemusangano weZANU-PF, saka isecurity threat pakutaura kwavanoita. Asi chokwadi ndechekuti Hillside Golf Club iclub yekuti vanhu vanoda kuita mutambo wavo wegolf kana vazadzikisa zvinodiwa zvinogutsa komiti yepo vanobvumirwa kuti vaite mitambo yavo zvisinei kuti vanotsigira bato ripi. Saka chairman wegolf club haasipo pakuti anoita madecision ega, asi kuti komiti inogara pasi yaona zvikumbiro zvinenge zviripo yochiti zadzikisai izvi kuti mukwanise kunge muchiita mutambo wenyu wegolf. Hausi webob chete, asi makambani akasiyana-siyana anoronga atinoti macorporate golf tournament. Saka hatisipo pakudzivisa, vanoti tinodawo kushandisa musha wenyu.
Toti nyaya iyi yazosvika kwamuri bato razozivisa zviri pamutemo kuti ndo zvakaitika, mune matanho amungatarisira kuzotora here?
Ndinenge ndakuchingonzwa kuti vari kuti chii chaizvo, asi ndikavatsanangurira vanhu vanotarisisa ndofunga voona kuti ndofunga pane vari kungodzivisa chete nekuti havadi kuti vakwikwidzwe.